Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nechirwere cheCOVID-19 varadzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 ichi nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana varayiridzi vachiti
hamuna teaching and learning materials muzvikoro, hatisi kukwanisa kuadhiya to mastandard operating procedures muzvikoro, hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe.
Asi hurumende nekune rimwe rutivi inotiwo
takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Mapurisa oshushikana zvikuru nekupondwa kwaitwa vanhu nehama dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nemusi wechishanu nechirwere cheCOVID-19 kuArendel Hospital, chipatara chiri pasi peUnited Bulawayo Hospital, varadzikwa nhasi kuBulawayo kumarinda eAthlone. Vachitaura nebepanhau reSunday News, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, vati vamabasa munhu ainge ari mbariro munyaya dzedzidzo sezvo ainge akazvipira kuvandudza dzidzo munyika, uye vaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa zvikuru. Injinia Mabasa vaizikanwa zvikuru nerekuti the teacher semunhu aida kudzidzisa vanhu nezveshoko ramwari uye zveupenyu. Vanga vava nemakore 65 ekuberekwa. Vakazivisa musi wa6 nyamavhuvhu kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Vamabasa vasiya mudzimai nevana vatanhatu. Mumwe akashanda naInjinia Mabasa inhengo yeparamende iri mukomiti inoona nezvedzidzo, iri nhengo yeMDC Alliance, vaDaniel Molokele. Tavabvunza kuti mushakabvu aiva munhu akaita sei.
Tiri kuchema zvikuru nekushaika kwaPrincipal Mabasa, angariye Principal weBulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education, tingati muchirungu iwaze a lifelong educationist.
Sei muchidaro vaMolokele?
Muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda navo here ivo Engineer Mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman weParliamentary Portfolio Committee on Teacher Education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngaazorore murugare baba vamabasa. Mabasa akaita pasi pano mabasa akanaka. Saka ndoti ngaazorore murugare.
Nhengo yedare reparamende yeMDC Alliance iri mukomiti yezvedzidzo vaDaniel Molokele vachitaura vari parunare kuwange. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe, kana kuti 4,390. Vanhu zana nemakumi matatu nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemana, zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe, kana kuti 124,367. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu, kana 226 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 110,775. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvine makumi mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 1,596,381 vabayiwa nhomba yecovid-19 kechipiri. Vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu negumi nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kana kuti 2,513,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti nyatsoshanda zvinotarisirwa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Vamwe vana vechikoro vari kunyora bvunzo gore rino vari kuzvikoro zvemaboarding vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi mushure mekunge vabereki vaita chipatapata nhaka yemakonzo kutenga mayunifom nezvimwe zvinodiwa nezuro. Asi munyika hamuna hamo kuwirirana nezvenyaya yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Asi hurumende ichiti zvikoro zvaifanira kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yakakwana yekugadzirira. Vabereki vari kuchema-chemawo nedanho rehurumende rekutendera kuti zvikoro zviwedzere mari yechikoro. Masangano evarairidzi nevamwewo vabereki vari kutiwo zvikoro hazvina kuita gadziriro yakakwana yekudzivirira kuti chirwere checovid-19 chisapararira. Asi hurumende inoti yakagadzirira zvakasimba. Sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, patotanga nekunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ richitanga nekukurudzira kuratidzira murunyararo mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka. Tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano, kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti toita kumonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera tainzwa kuti vabereki vari kuchema nyaya yekuti muzvikoro hamuna mvura, hamuna magetsi, zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda. Izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira.
Sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku?
Kupfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation. Varairidzi havasi kubhadharwa mari, varairidzi vakwanisa kutendesa vana vakuchikoro, vabereki varitadza kubhadhara maschool fees. Hamuna mateaching and learning materials muzvikoro, hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro, hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe. Zviziya kuti hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa.
Ndedzipidzi?
Sanganisira homwe yekutanga yebhajetari surplus yeover 9 billion yakadeclawa, zvotarisawo zvemari ye1 billion yakabva kwaimf, zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco. Mari dzese idzi pakaitwa inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha. Zvinhu zvedu zvinotifambira.
Vamasaraure, muri kutaura nehurumende here kana kuti murungoroa henyu bembera?
Hongu hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana-siyana. Vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira, asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watai takaita. Patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma72 districts education ari muZimbabwe, tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector.
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reATUS vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avo vati hurumende yakagadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishoni. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom, pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi, atinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita, tinomuisa pane yatinoti holding bay, toshedza bazi rezveutano. Saka takagadzirira zvedu, uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro. Takagadzirira. Atenda.
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees, vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro, kwakawedzerwa mazuva makumi maviri, ndo mazuva anofanira kubhadharwa nevabereki zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Tauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau kuburikidza nedande mutande remapurisa reTwitter, vachiti mapurisa ari kushishikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu zvikuru nehama dzavo. Musi wa24 mwedzi uno, mapurisa anoti vaWilliam Kuwanda vakarova baba vavo vakuwanda mberi vaive nemakore makumi masere nerimwe vachibva vashaya mushure mekuvapomera mhosva yekuunza munyama mumhuri. Musi wa25 mwedzi uno zvakare kubhikita kwaishe Mazungunye, mumwe mwanasikana ane makore 16, akapondwa nehanzvadzi yake kunyange vainge vakasiyana mumwe mubereki mushure mekupomerwa mhosva yekunwa doro nekuita zvechipfambi. Mumwe akapondwa nehama yake vachimwa doro ndiva Philemon Mudzinge vekuVillage 15 Bume Resettlement kumamina. Vanyati vakurudzira vanhu kuti vagadzirisane murunyararo. Zvichakadaro, nhengo yeZANU PF inomirira Headlands mudare reparamende vaChristopher Chingosho vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kuti ifambi mushure mekunge varegedza kuvakoka kuchirongwa chavaiita muHeadlands mavanomiririra. Taedza kubata vachingosho kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vanyati vati nhasi vanga vari pazororo, nekudaro vanokwanisa kupindura mubvunzo yeStudio 7 mangwana panyaya yekusungwa kwavachingosho. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba dzimwe nzvimbo dzebato riri kutonga muPalestine reHamas, ichitsiva kwainoti kukandwa kwezvinoputika muIsrael nevanhu vari kuratidzira pamuganhu wenyika mbiri idzi, vachiti havasi kufara nezvirango zvakatemerwa Palestine neIsrael. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vanoti dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Ida riri kuramba richisimba uye riri kutarisirwa kurova zvakasimba dunhu rekuchamhembe kweLouisiana. Dutumpengo iri riri kutarisirwa kurova Louisiana kwapera makore gumi nematanhatu. Nzvimbo iyi yaparadzwa nerimwe dutumpengo rainzi Katrina. Vanhu vatotangawo kubviswa munzvimbo dzinonzi dzinogona kuyeredzwa nemvura. Dunhu iri rakatarisa nawo nedambudziko guru rekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Tochienda kuna Mai Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mai Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongo tinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Sisi sesangano rinomirira kwedzedzano kadzi nevanasikana tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu titozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Tindokwanisa zvitarisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Tinoona kuti during labour pane certain development anofanira kunge wasvika kuti unyatse kukwanisa kuti get through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, tenderly, vana vakawanda, who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, tenderly, there's some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vamwe vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana tanoziva kuti matesti dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvo hazvii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa achiri mudiki, aroorwa ari mudiki kudaro yakonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because haana kupiwa mukana wekuchuza kuti inini kandazokura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye angane agressiving ende zvasinde mazokatisha kandadzidzi inika ndazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira chiramba ichidzikira because iri kupera vachiri vadiki.
Tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tinoona kuti denda reCOVID-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonero renyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana?
Inini semaonero angu ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa neyekurodzwa vachiri vadiki. Nokuti vakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti hapana chaari kuita, anongomuka otsvaira obika akuenda panze. 5 months down the line mwana uya ava nepamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoti abereka vati mwana wavo anepamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri, zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade, saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchirona nendiasbecause pasina chikafu amba pasina chekubata handiti. But in as much as COVID-19 iri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare pabrica zvinvesi because yanga itori nyaya yangasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now, because of COVID-19, vanhu vane time yakawanda yekugara paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanise kuona because zviro dzizi most of time zvakubuda paruzhinji.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent. Mutemo wenyika unoti munhu anofanirwa kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde, asi kuti aroorwe anofanirwa kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here, kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekurodzwa kwevanasikana?
maone langu ndinona zvikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti munhu achimupedze kurova 18 years at then age yekuconsenta kuenda pabonde 16 years ende makashashisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo ende matambudziko anokwanisa kuya especially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinyororwa saka vakubva vanhu vaconsenta sex but then vakaconsenti kuita the responsibility noya after it.
Aiwa, takunzwa zvakanaka muzvarezi nhumwe nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Muri Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLive Talk at the Connection nemusi chipiri, apo change chiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mikeove, muri Zimbabwe, tosangana nemusi chipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu.
Makadiko vabereki, ini ndinoizwa last munyarara ndobva kuchipinge. Ndaida kubvunza kuna mufundisi Mandisodza kuti Bhaibheri risati ravepo, Jesu asati avapo, kutaura izvo here kuti muAfrica munomo vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chataibhilivhera kwechiri?
Reverend Mandisodza, mubvunzo uyu watomirwa kwamuri.
Ndinokukwazisai vadiwa vateereri, tinotenda Mwari vari kutichengeta. Ngatase musoko raMwari, Jesu notaura John chapter 9 verse 39. Kutonga ndokwandakawira panyika ino kuti wasingaoni waone nevanoona kuti vave mapofu. Tarisazve pahurukuri yakaita nemudzimai weSamaria patsime kubva John chapter 4 verse 21 kusvika pa23. Madzibaba edu ainamata mugomo iri, imi munoti muJerusalemu ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusalem. Imi munonamata chamusingaziwi, isu tinonamata chatinoziwa, nokuti ruponisu runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vashumirwe zvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro. Tarisa kuti ihurukuro yakafanana naiyoyi yekuti muZimbabwe takanga tiine zvitendero zvedu, chikristu chauya ichocho ichokwadi. Asi Jesu unotaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu, nekuti vanoona wave mapofu. Tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu. Ngatitarise pahurukuro yaaita nemudzimai weSamaria, unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusalemu, asi taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Pounobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne 23, imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru, nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. Wadikani hama, ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa uyu kuti hausi kubvunzwa nemuZimbabwe chete, uri kubvunzwa nemakazvarwa Jesu muJerusalemu. KuvaJudha vari kuti hatine tsika dzatanga tichiita imi musati mauya. Ko zvamaakutiudza ndezvipi? hungu waprofita vanga variko, nyanga dzanga dziriko, varoi vanga variko, izvozvo hazvina kuipa. Asi nemuroiwo zvakare ari kunzi nesoko ramwari, tendeuka. Pawanga uchiona zvisizvo, taakukupa maziso emweya, uchifamba mumweya nemuzvokwadi. Nyaya yedu iri pakuti ngatifambei mumweya nemuzvokwadi. Ndo vanhu vari kutsvagwa naBaba, ndo chiyero chapo chekuti munhu wese unokwanisa kukwana. Hazvichanetsi kuti ndeyekuchipinge, ndeyekwamuzokomba, ndeyekuchikaranga. Asi tinokwanisa kuisa nechiyero chimwe chete, tigare zvakanaka nyika yedu. Hapana kupokana kuripo, hapana kukurambidzwa, asi kungozi taakubva pane mamwe maitiro, pataibatira pane zvinoonekwa, taakupinda mumweya nemuzvokwadi. Dai Mwari wazotibatsira vadikani, kuti zvese zviriko tikushira kuti nevaroi vavo nen'anga idzodzo navaprofita venhema ngavauye kumweya wezvokwadi nekurarama muzvokwadi. Tenzi ari mubatsiri. Ndinovimba Baba tanonoka, nyaya yedu iri kufamba zvakanaka. Musika vanhu ariko hungu, asi Jesu akatumwa naMwari mwanakomana waMwari kuzoparidzira nyika ino neparidzira ivhangeri kuti ngatidzokei kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndatenda hangu, amen and amen.
Mukoma Last Munyarara, tinoimba mubvunzo wenyu wapindurwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tanonoka Wande, uye tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nechirwere cheCOVID-19 voradzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafawo nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana, varayiridzi vachiti hurumende haina kuita gadziro yakakwana, asi iyo hurumende ichiti zvinhu zvose zvakarongeka. Imwe nhengo yeparamende yeZANU-PF yosungwa mushure mekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA